ndakasangana nedambudziko rakaita seizvozvo, but manje takasungwa takavharirwa apa. Ndine mapepa akakwana, ndine permit yangu yakakwana, but ndakangosungwa seforera ndikatorwa ndikaenda ndikanogara mumuzi ndakavharirwa. But mapepa ndinawo anga achinditendera kuti ndinge ndichifamba ndichiita sei. Pakusungwa kwatati takatorerwa mari tichishungurudziwa tiri mumajere kuti tiwanewo chikafu chekudya tatisingachiwani, tichirarama nechingwa nejuli juice, ndo chikafu changa chidyiwa ipapo.
Imi makasungirwa papi?
Ndakasungirwa munzvimbo inoi muFed Vuru Park.
Makasungwa maitei?
Ndanga ndichitongofambawo zvangu ndichienda pabasa pandosenza. Sandiri munzira kufamba kuenda kubasa, mapurisa achibva asvika akasaka ndibvunza kuti anokumbira kusecha, achibva asecha, apedza kusecha akati ari kumbira kuona mapepa. Ndibva ndaburitsa mapepa ndikavaratidza, vakati tichakutora toenda newe kupolisi, unogara kupolisi, wakamirira Home Affairs. Kana Home Affairs yauya ndo ichazokuburitsa. Saka Home Affairs yaingosvika yosviyo tiverenga muri wanga ane tiri namba yakati woverenga woverenga, wosiya wobva watitaurira kuti hai nhau iri kuita kuti munge mugere ndekuti tichiri bhizi nenhau yezanphobia. Saka muchambogara after that ndopatichaona zvekuita nemi. Kusvika ndagara mazuva anokwana mazuva iwawo andiri kutaura.
Makanga muri vangani muri mujeri imomo?
Tanga tiri 65.
Vekuzimbabwe vaive vangani uye vamwe vanga vari dzimwe nyika dzipi vamucharangarira?
Vamwe vanga vari vekumalawe, vamwe vari vokumozambique. Vekuzimbabwe takazobva papolice station papo tave kuenda kulindela, takaenda tiri 35.
Saka kulindela makazogariswa mazuva mangani?
Kulindela takaenda tichibva tadzoka taudzwa kuti Lindela yakazara. Ndopatabva tadzoka futi papolice station iyoyo eAlberton, tikaudzwa kuti Lindela yakazara, hamukwanisi kuti mupinde. Ende tanga tatorerwa mari dzedu, tichibva tasvika tikapa chichemo paLindela kuti tine chichemo chedu chekuti police station yatatiri takatorerwa mari soso. Saka vabva vati ma hamuchina kodzero yekuti muchienda kuLindela. Ndopa vabva vatiendesa papolice station. Taenda kupolice station yatakanogara 5 days tiripo. Ndokuzobva ipapo manje tave kuburitsiwa. Kwakazouya bhazi rikati ava vakaisa chichemo kuLindela, saka havakwanisi kuti vaenda kuLindela. Ndopa tabva taburitsiwa tobva ipapo tichienda kuZimbabwe kunodhipotiwa.
Saka imi makazoendeswa kumatare edzimhosva here musati madhipotwa?
Nyaya yedu yakangotikwa-tikwa ichibva yangoperera ipapo, hatina kukwanisa kuenda kumatare edzimhosva.
Saka madhipotwa chii chakazotevera mumashure?
Takangoenda tikanosiyiwa kuBedbridge kune kuILM here. Ndopa takanosiyiwa tikasvika tikangobvunziwawo maproblemu edu nepolisi. After kunzwa ipapo kamwe neumwe ngaaone zvekuita. Sezvo ndandine mapepa akakwana ndakakwira zvangu bhazi ndikadzokera kubasa, because ndandakasiya mhuri yangu nepropati yangu yese ndandakasiya kuSouth Africa. Sandibva ndadzokera ikoko, ndokwandiri nanhasi.
Makazokwanisa here kudzoka muchitsanangurawo kubasa kwenyu kuti ndo zvakaitika vachikudzosai pabasa?
Ehe, ndakasvika ndikatsanangura pabasa pangu mamiriro ezvinhu maitikirwa zvakaita. Vakanzwisisawo naivo kuti ndandakasungwa, because chero varungu vangu vanga vachizondiona pakendi pandandiri. Mapepa vanga vachiziva kuti ndinawo, futi vakasvika vachizondiona pari kuti ndiriliziwe ndibude, ndozvanga zvisingaiti.